nezvirokwanga kwakaipa nezvirokuseni vakafuma vachipinda mumusha vachipaza matanga emombe, mombe dzirimo ongopaza, mombe dzakutobuda dzakuenda. Vachipaza zvakatangomisa zvimastructure kuti tione pekuhanda mvura. Saka iyi kuno kwakaoma.
Ko imiwo sevanhu muri kurarama sei kana muri kuti misasa yamama vaka yakaputswawo?
Isusu kurarama kwedu kwatoone njodzi chaiyo, nekuti izvozvi kuti kana kuti ufunga kuti unoendepi, kwese kwese taisirwa mabhumugegi zvino taamukati zvino, haubvumidzwe kuti ndichambobuda ndichamboenda. Uri kungonzi kana uchida kupinda imomo pinda imomo, ko chibage chako, chibage chacho chinyoro. Unobva washaya kuti ndoita sei, zvatiomera isu kurarama kwacho.
Saka mombe dzenyu dzakarara paimanje kana matanga akapwanywa?
Mombe dzakatopinda mumakomo, nekuti kuti uti ungavake danga musi umwe chete woisa mombe zuva rakarero hazviiti.
Mungati kune mhuri ngani dzasara pari zvino?
Mhuri dzirimo 140, 150.
Ko magweta enyu ari kutiwo kudii?
Magweta azama, nekuti kune uya uya akarohwa, uya uya magweta futi akamira kuti munhu iyeye azobuda pamwe chete nemukadzi wake. Mutemo kana dare chaiyo riri kumisa, asi pagiraundi manje hazvimire, nekuti nezuro chaiye chaiye kune kubhumugedhi kwaitoendeswa mvura, mabhakedzi emvura yekumwa nemagumbezi ekufuga nemotikari dzatisingazive, plus zirori chairo rekupurazi kwamudhara chairo chairo raiwo muno mupurazi medu matigere muno mune zuro.
Raiitei roriri?
Rinenge richienda kwarakaisa bhumugedhi nevanhu varovanhu. Tizoti rinenge richinopa chikafu here kana kuti vanenge vachinopa challenge iti, asi ndokwarinenge richienda, asi muri mupurazi medu muno.